Kaka kuma haji a zagi ku inda wa gudde rijiri kariba chashandi kuti ino to konjeresa wa kirara manti da business for that area la gudda inconvenience iti wa gudde ndereji wa nagel kuku chirundu chibi aji ya gudde izi afrika matreda zaka in tanye kati iti gudde izi ku konjeresa wa probleme ma structures iti wanti iti
panewo here atingati maconsultation akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvimwe nokuburitsa macross border vasati vatora danho irori
kana zvaitwa indofunge zvakajandiwa akaitwa isusu anot awe infective zvinototanga kuzvinzwa izvozvi kuti zvazvari kutopa boda pani pazvinde zvabazoita atina ati atina amnotavo ndinototeka vangu kune kana kuma institutions kune transport zvosambi vanoziva tishuwa but isu here konzazo
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti iko ku one stop border post kuchirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekukariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi
ziva ndechekuti pane time yakanga vanhu vakumuvha away from chirundu vachiinda via kariba in a high speed we really starting to do ne service delivery levels which you senza kwakufanana but munhu in terms of kushandwa trade tokunoziona I in terms of get round time or something kuna kuti it's better kuenda neku kuenda ku kariba in points kuenda kuchirundu what I'm aware of pani ni time mabhasi akatozomuva haakatombomuva achiri vapaita tamo dziko pataini rinogona kunge rasizorizodzwa